Parizi no apasa dipane dzidzo dzakakwana asadza yatovandudzwa kuita musarudzo nodera kuti pamwe zveke yanga ichiri ku mubishi yekuti voters roll itange yabuda nokubuda kwaita voters roll zvikada tichatanga kuonawo zvakawanda zvinoenderana nokuti election itange yakamira sei uyezve ndinodaira kuti pamwe macandidates ari kuzokwikwidza musarudzo dzaanga asati apo uyezve maparty symbols anga asati apo zvikada zvanga zviri kuwanisa zvakare kuti vakwanise kuburitsa information iyoyo kuvanhu asi ndodaira kuti nini nguva iri kuramba ichipera zeki nokufanira kuchitanga kushambadza chirongwa icho chokuzovhota musi wa 30 July nguva ino kuti zvisvike kunzvimbo dzese dzenyika pari zvino hatisati taona kana vanofamba zvavo vachishambadza kuti kune election musi wa 30 July tinodaira kuti zeki can do better and ngaichitanga kudaro uyezve inobvumidza masangano akazvimiririra kuti vakwanise kubatsira muzvirongwa izvozvi inofanira kuchiopena kumasangano akazvimirira oga kuti vatangewo kuitawo voter education kuitira kuti vana vezimbabwe vaende kumaelections vachiziva kuti zvakamira sei kunyanyanyaya nokuti gore rino tine vari kukwikwidza vandikati vakawandisa tine mapresidential candidates 23 uyezvewo tine macandidates vemaelections vemumakansela nemamp vakawanda pane constituency kana kuti wadhi yega yega saka izvozvo zvakakosha chaizvo kuti tave nevoter education yakasimbisisa chaizvo kuitira kuti munhu wese arikuda kuzovhota azive kuti ari kunovhotera papolling station ipi azive zvakare kuti mapato aripo acho ari kukwikwidza ndo aya kuti akwanise kuve nenguva yakakwana yekusarudza kuti mutungamiri kana kuti member of parliament kana kuti councillor waanoda kuti avhotere ndoupi
imi makatoisa here chikumbiro kuzeki kuti muri kuda kubatsira muzvirongwa zvekudzidzisa vanhu nezvekuvhota
takatoisa kare chikumbiro ichocho uyezve mapepa edu apo voter education material yedu tatove nayo tichangomirira kuti tikwanise kutanga kupinda muvanhu tichivadzidzisa kuti zvakamira sei ndofungawo nemazuva mashomo ari kutevera tinenge taane full list yemacandidates tikwanise kudzidzisawo vanhu kuti mune muconstitutions yakati kana kuti muwadhi yakati mune macancellor candidates vakawanda zvakadai vemapato akati 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 saka sarudzai palist iyoyo inenge iripo saka ndofunga mazuva ari kutevera iwavo zeki yakakwanisa kutipawo zvakare list yemacandidates ese zvinobatsirawo pavoter education
saka zvii zvinodiwa kuti munge muchiita zvedzidziso iyoyi zvamunoendesa kuzeki zvii chaizvo
zvatinoendesa kuzeki tingati magwaro edu atinenge takanyora tichidzidzisa vanhu saka zeki inotarisa kuona kuti magwaro iwavo anoenderana here nezviri mubumbiro romutemo anoenderana here nezviri muelectoral laws dzedu uyezve haasi magwaro anomisiridhawo here vanhu kana taakuzopinda muvanhu chivadzidzisa ndozvezvimwe zvinotarisirwa izvozvo kana yaona kuti metiriro yedu yakanaka inoti aiwa endai henyu munodzidzisa vanhu